Ndinoda kukuzivisai kuti kana ndakabatawo chirwere chedzihwamupengo ichochichi, ndanga ndakatorara ndakatogara mumbafu masvondo mairi ndakatorara ndichirwadziwa sikoni ndichinatira nekuti flu yanga yakandibata. Ame ndeflu
zvii zvaiitika?
Ndinotyora mabhonzo, inoita kunge malaria. Ndakarwadziwa sikuru zvekuti kana kufamba kwatinotimboichiita izvi nezvi tichita monitoring vamawanenge vachifamba zvavo nzvimbo dzavari idzodzo, ini ndakatomboti garei pamba ndinofamba sikuru ndichienda munzvimbo dzakatisiyanisa nemaguta. But nekuda kwokuti ndanga ndisinganzwe mushe nechirwere ichochi, asi ndakazopona nenyaya yekunatira iyoyi nekuteedza zvinodiwa zvekusafamba nekusangana nevanhu vakawanda nekugara mumbako masvondo mairi. Ndakawana zvakandibatsira sikuru zvekugara mumba nekumwa mvura inodziya. Zvese zvandaingoita zvanga zvingodziya nekumwa majusi akati wandei nezvakadaro, ndakawana zvakandibatsira sikuru.
Saka mava kunzwa sei pari zvino?
Zvinezvi ndaanani ndofunga tichatanga basa rokuti tinge tichiongorora kuti maguta mamwe aya chii chiri kuitika ikoko, asi tine vamiriri vari kutora zvese zviri kuitika kumaguta iyaya vachishandawo nemapazi amwe ehurumende nevamwewo vanoda kunzwa kuti zvakamira sei pagiraundi.
Asi zviri kutaurwa nenhengo dzesangano renyu dziri kumadhorobha akasiyana siyana dziri kutiwo kudii nemamiriro akaita zvino kumabhazi uko tichitarisa kupararira kwakanyanya koita chirwere checovid-19?
Panofanira kutorwa matanho ekuona kuti zviteshi zvinokwirira veruzhinji maduta vanhu paiswa mvura yekuti vange vachigeza maoko kana vachikwira mabhazi nemichovha zvakare. Izvi hatisi kuzviona nekuti vanhu vazhinji dzimwe nguva vanokwira mabhazi nemichovha havasi kusanitaizwa nedzimwe nhambo. Uye zvakare mvura yakanaka nekuti inokurudzirwa kushandisa panyaya dzokuita utsanana hwekurwisa chirwere checovid-19 ichi. Dzimwe nguva sanitaizer yacho inenge isipo, vamwe vanenge vasitorina kana mari yekutotenga sanitaizer zvekuti munhu afambe nesanitaizer unguye nemari, munhu ari kutoshaya mari yekudya, vashoma vanoona mari yekutenga sanitaizer. Saka chinonyanyodiwa chikuru ndechekuti mvura iwanike muzviteshi zvese sezviri kuitwa kunyika yeRwanda. Kuri kurakidzwa utsanana pamapublic transport pazviteshi zvinokwirirwa mabhazi nemichovha kana kuti zvitima. Nyaya yekurwisana necovid inotoda kuti makambani ari muzvekutakura kwevanhu ayaise musoro pamwe, asi tichiona kuti kambani yeZupco ndiyo yega iri kunzi itakure iri kukundikana kunyatsotedzera zvinodiwa nesangano reWHO neMinistry of Health zviri pachena.
Vamuri kutaura navo vari kuti kudii?
Ongoro yataita inotirakidza kuti vanhu vazhinji vari kunyunyuta zvikuru kuti havasi kusanitaizwa, uye zvakare mabhazi aya haasi kudisinfektwa kana achinge aita matripi, vanongoramba vachingokwira mabhazi yayo.